Izvino takatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe tongoti masvondo mashomane napfuura. I think tiri munguva inonakidza zvikuru kana muri vanhu vanofarira zvebusiness, nekuti pachinja hurumende kubva kugavhenmendi yanganga isingape ingati mainvestment opportunities kumacompanies ari bets kunze kwenyika, even vana vemuZimbabwe zvanga zvakavaomera kuti varane mabusiness avo. But right now tine new dispensation iripo, tine government inowani iripo, ende pana president ari kutaura zvine chekuita nebusiness. I think kana uri munhu anofarira business, we very much like what the president has been saying ever since he took office for the last few days. Saka ndinoona sekuti I think vanhu vese vari kunze kwenyika ka kana vakatarisa madevelopments esaya, I think vanofanira kuva nekufarika neexcitement yekudzokera kuZimbabwe kunoita business. I know pane zvisati zvagadzirika zvakati o, but inoziva dzimwe nguva tinofanira kutora advantage yemaopportunities yakaita nge aya, even zvisati zvava 100% correct, but I think we are on the way to recovery. Saka ukagara wadzokera kuZimbabwe ukanaita establish some sort of business in this kind of environment, I think unokwanisa kudyara miti yakasimba kuti pazvino zvinyatsofamba zvakanaka pamberi apa. I think unenge wane nepotsini rinani chaizvo kudarika vazhinji vanoda kuzouya later. Tinofanira kunotora advantage situation iripo yezvinoizvi, ndo maonero andinozviita.
Vazhinji vanogarochema tichitarisa mutemo uyo we-51.49% uri muZimbabwe. Imiwo hamuutyiri here mutemo iwo?
Tine government inowana zvandamboreva ya ichangopinda mupower. Well, tina president inowana leti put it correctly atora chigaro mazuva mashomane napfuura. In fact zvimwe zvandandichatozotaura ndozvandogona kungotaura izvo ndezvekuti I think ndozvinhu zvavanofanira kutarisa izvozvo zvepresident.
Totarisawo vaguni pachavo, business renyu ramuri kuita makanangana nei zvamunoita?
Business rangu rinonzi sezvandamboreva pekutanga rinonzi Century Business Academy. It's a consulting firm in later, you know, skills development. Tinorana makosesi akasiyana-siyana ekudzidzisa vanhu vari mubusiness vari mugovernment kuti vanofanira kurana sei maofisisi avo, kumaneja mari, ende tine makosi akasiyana-siyana. Also on the other side tine aconsulting side inoita zvebusiness process reengineering, kana kuti zvekubatsira mabhizinesi kuti ashande zvakanaka. Saka dzimwe nguva tinotora mabhizinesi ari kuda kuwaya kana kuti akuda kudonha, toisa timu yedu ikokoko. And then timu iyoyo inodi yondogara navo pasi ichivapa pfungwa dzakasiyana-siyana kuti munofanira kudaidaidaidai kuti bhizinesi renyu riite seriende mberi. Tinovadvisawo magovernment akasiyana-siyana. We have a platform inorana all across the sub-Saharan Africa, and tinoendawo even kuasia, particularly Dubai, Qatar, and tichitanga kuendera kuindia, and recently tatangawo kudi kuenda kuaustralia and some of the Caribbean islands. Tanga tiri kufiji just a few days ago.